Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Republic Police inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwakarongwa nebato remdc inotungamirirwa navanelson chamisa, asi bato iri rinoti kuratidzira kunoenderera mberi. Hurumende yeamerica neyebritain dziri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kashira mberi kwenhengo dzemdc. Ndichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Nezuro Manheru, mapurisa akazivisa kuti varambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato remdc rinotungamirirwa navanelson chamisa. Masvondo maviri apfuura mdc yakaronga kuratidzira muguta reHarare rikazivisa mapurisa kuti vatsigiri varo vacharatidzira nhasi 16 nyamavhuvhu. Bepanhau reHerald rinoti mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati kuratidzira uku hakubvumidzwe uye anenge asina kuteerera izvi achasungwa. Munyori wemdc vacharlton Wende vaudza studio 7 kuti hapana chinokonesa kuratidzira kwanhasi, vachiti vanhu vauye kuzoratidzira sekuronga kwakagara kwaitwa nebato ravo.
Ndozvimwe zvacho zvatinokurudzira vanhu kuti vauye kuzoratidzira. Mapurisa haana kodzero yekuti arambidze marights ari muconstitution, and ndozvimwe zvatinokurudzira kuti vanhu vauye kuzoratidzira. Saka isuvarezvinoda kuripenda tatayakurudzirwa nemutemo rekuti mdc izivise mapurisa kuti nemusi wakati nenguva dzakati yakadai mdc ichange ichidana vanhu kuti vauye kuzoratidzira. Izvi takazviita mazuva magumi mana afora. So takatevedzera mutemo zvaunotaura. Mutemo unoti tinofanira kungozivisa mapurisa. Kana mapurisa akaziviswa akatotinyorera tsamba achitenda kuti vanzwa ziviso rwedino takavapa. Saka ichi mdc ndakambiri kuvanhasi ndikabvako kuma8 ndikabvako pasina munhu atinyorera tsamba. Tiri kungonzwawo zvamava kutaura izvozvizvi pati isu semdc tiri kutemera vanhu vezimbabwe vese ngavabude neuwandu hwavo vazoratidzira kunyuta kwavo neurongwa hwavamunangagwa. Izvi ikodzero dzedu dziri muconstitution. Hakuna munhu ane mvumo yekuti atore kodzero dzedu dziri muconstitution. So tiri kukurudzira vanhu vese kuti vauye vazoratidza nemunya yavo.
Bato renyu roita sei, munoonei?
Izvi zvinongoratidza kuti matiri ari kuita vanhu vese anopiwa kuvhesiti vanoziva kuti musangano wedu wemdc paunosheedza vanhu vauye kuzoratidza vanhu vanova ndakaita murunyarari. So vanoziva kuti vanosheedzerwa demonstration emdc vanhu vanouya vari murunyararo vachiratidza kotero yavo. So ndo zvavari kutya zuva ranhasi vati kusheedzera sarto. Saka isu sevatungamiri emdc tiri kuti isu tateedzera zvinodiwa nemuconstitution yiko zvinodiwa nemutemo wenyika. Saka tinokurudzira kuti vanhu vauye mamunyararo vauye kuzoratidzira vauye neuwandu hwavo.
Avo vange vari munyori wemdc vacharlton Wende vari muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, mutungamiriri wemdc vanelson Chamisa vachangobudisa mashoko kuvatori venhau anoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi. Vachamisa vati zuva ranhasi rinokosha mukurwira kwevanhu kodzero dzavo pasina mhirizhonga, vachitizve hurumende iri pamutemo ndiyo yega inokwanisa kugadzirisa zvichemo zvevanhu. Isangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sesangano harisi kukurudzira nhengo dzaro kupinda mukuratidzira kwakarongwa nebato reMDC nhasi, asi kuti nhengo dzaro ndidzo dziri kunetsa nekuda kupinda mukuratidzira uku. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuti sezvo kuratidzira uku kuri kubata zvimwe zvezvichemo zvevarairidzi zvakaita semihoro, vaona zvakakodzera kuti vapindewo mukuratidzira uku.
Isu seboka reATUS hatisi kukurudzira vanhu kuti vaparticipate, asi mamembers edu ndo anga achiti vamwe acho vanoda kuparticipata. Saka isu tiri kuti hatingavarambidze, vane kodzero yekuratidzira. Zvimwe nyaya iripo panyaya yekuratidzira kuripo iri yemasarari mashoma anotandirwa nevanhu. Saka tiri kuti vose vamembers vedu vanoda kuparticipata vakasununguka havo, isu seboka hatisi kuzovapanyira kuti vaparticipaterei nenyaya yekuti vanotenderwa nebumbiro remudu remutemo. Saka tichivakurudzira zvakare kuti kana vaparticipata vasazopinde munyaya dzemhirizhonga, vateedzere mitemo yenyika.
Asi hamuzoonekwa here sekunge muri kukuchidzirawo panyaya yekuti munyika munge muine kuratidzira?
Isu hatina kukusirira kwatiri kuita, tiri kutokuchidzira vanhu kuti vakatidzire inhamo yavanosangana nayo. Inhamo yekuti masalari avo mashoma, inhamo yekuti havana chekudya, havasi kukwanisa kurapwa muzvipatara. Ndiwo chiri kukuchidzira. Isu tiri kungotaurawo seboka kuti hurumende ngaitarise zvichemo zvedu. Seboka tichaenderera mberi nekuratidzira musi wa19 August, patichange takukurudzira maticha ese kuti anga achiuya. Asi apa tati vose havo vanoda vakasununguka kupindawo munyaya yekuratidzira.
Mataura nenyaya yekuratidzira musi wa19, zvii zvamune muchinyunyuta nazvo?
Musi wa19 tiri kuiti pay day funeral, patiri kuchema nenyaya yemuhoro wedu wakayeredzwa yakadzika zvikuru kusvika pa$10 zvemani, zvaita kuti tirarame tiri muhutapo. Saka tichanoungana pamahofisi avo tiine koshini yekuchema salari yedu, togosvera tichichema tiri ipapo tichizivisa vamutende kuti hatisi kufara. Takanzwa vachitaurira vanhu vepasi rose vachiti ma7 anofara. Saka tiri kuti aiwa regai muone kuti hatisi kutofara takatsutsumwa. Zvino tiri kuti tiri kuenda kunochema pamahofisi pavo, yatiri kuti pay day funeral iyoyo dei takabata koshini redu tichiratidza kuchema kuti vamutuli hatina mufaro watinawo. Tichatarisirawo kuti mangazinyevenze mwoyo vakatinzira tisi kuti pane budget surplus yavanogara vachitiva nayo, vangatigurirewo chidimu vatipowo tiwanise kurarama nemhuri dzedu.
Iyo nyaya yemihoro yasvika papi mukutaurirana kwaakuchiitwawo nevashandi vehurumende nehurumende?
Kutaurirana kwakagumisa kare hurumende payakati yakapiripa vanhu kusheni yozoona kuti ingape conditions of living adjustment mwedzuna, asi hapana nhaurirano dzakazoitika. Kubva ipapo hurumende yakanza yangozvinyararira. Saka muchitarisa nenature yemanegotiations anoitwa pakati pemacivil servants negovernment, wekasaidi rinenge rakatomirira kuti hurumende yacho ndiyo ichazovabedza. Iye haina kuvabedza kwairi kuita, ende iri kuratidza kunge yatokanganwa nyaya yacho. Ndezvimwe zviri kuita kuti timbo inoratidzira kuti tivayo chizo kuti aiwa maBBC nevamwe vemacivil servants vari kurarama munhamo yakakura.
Avo vanga vari mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yeAmerica neyeBritain kuburikidza nemizinda yayo muZimbabwe iri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kwakashura mberi kwenhengo dzeMDC pamberi pokuratidzira kuri kutarisirwa kuitwa nhasi nebato iri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International neHuman Rights Watch ari kushorawo kupambwa kwevanhu uku. America yati munyika ine utongo hwejekerere zvakadai hazvitarisirwe. Britain yakurudzira vari kuita izvi kuti vasungwe. Mashoko aya atsinirwawo neAmnesty International mumashoko kuvatori venhau, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati mapurisa ari kuongorora nyaya dzevanhu vari kuti vakapambwa ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Zvekupambwa nekusungwa nekurohwa kuitwa kashira mberi kwevanhu hazvina kunaka zvachose. Zviri kutaridza rimwe divi renyika yeZimbabwe risina kunaka, rakaipisisa nemhaka yekuti chekutanga vanhu vari kuzviita izvi vari kuzviita muzita rehurumende vachida kudzivisa vanhu kuti vasataridzire zviri pamutemo murunyararo ndochekutanga. Chepiri ndechekuti mapurisa haasi kutora matanho akasi kekutanga vanhu vachipambwa mudzimba dzavo variri vachirohwa kuti kwakasira mberi vachikwadzwa zvakaomarara vaobet masaraure vekuvadzidzisi iko zvino vatatenda mombeyarara vakaita kwakasira mberi vachipomerwa mhosva yekuronga kutaridzira zviri pamutemo kureva kuti vanhu ava vari kuzviita muzita rehurumende asi hapana kana mumwe chete ati asungwa. Zvinosvibisa zvachose chimiro chehurumende yeZimbabwe, chimiro chemapurisa, uyezve zvinopa mucherechedzo wekuti hurumende yeZimbabwe haina kuzvipira kuchengetedza kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika ra2018.
Asi kani Zuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik Mangwana vakazivisa ivo kuti hurumende kuburikidza nemapurisa ichaferefeta nyaya dzevanhu vari kunzi vari kupambwa idzi vamavhinga, tingati here hapana chavari kuita?
Zvishoma zviri kuitwa. Vanik Mangwana havafaniri kutaura kuti hurumende ichaferefeta tichiziva kuti vanhu vari kurohwa, tikatora mienzaniso wekupambwa kwakaitwa vaobet masaraure nguva yapfuura. Vakapambwa vakarohwa zvakaomarara nevanhu vane pfuti. Tinoziva isu kuti muZimbabwe hakuna vanhu vane pfuti wozvavo vasiri vanhu vemutemo. Vapedza kurohwa vamasaraure vakanokandwa mumaoko emapurisa, kureva kuti vanhu vari kuzviita izvi vari nerimwero uyezve vari kushanda nemapurisa. Saka vanik Mangwana ngavarege kuhwanda nemunwe vachitaura mashoko asiriwo, nekuti hurumende inoziva vanhu vari kuzviita. Nemhaka yei vamwe vachona vachizokandwa mumaoko emapurisa kana kuri kunzi ava ari kuzviita matororo asinei nehurumende? Saka tinoda kuti taure pachena kuti hurumende iri kuvadza chokwadi. Vanhu vari kuita izvi vane rimwero nehurumende nemhaka yekuti hapana ari kusungwa, uyezve vanenge vaine pfuti vachiita izvi vachitaura kuti muri kudei nemhaka yei muri kuda kupandukira hurumende. Ndakataura navamobeyarara nezuru vakatitaurira kuti ndozvavairohwa vachiita vachibvunzwa kuti kusei uri kuda kupandukira muhurumende, kureva kuti vanhu vari kuzviita vanhu vari kushanda muzita rehurumende.
Asika iyo hurumende iri kutioka pamwe zviri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vaimbova mutungamiri wenyika vaMugabe vavari kuti veG40 vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Hatingazivi hedu, asi ndinoona sekuti manyepo, nekuti kana kuri kunzi vanhu vari kuzvikonzera havana rimwero nehurumende havazivikanwi. Mapurisa eZimbabwe anozivikanwa nekugura basa kana vachiita basa. Iko zvino vakapeta maoko nemhaka yekuti vanhu vari kuita izvi vanozivikanwa. Kana kuri kunzi vanhu vanotsigira vaMugabe nemhaka yei vari kurova vanhu vachiti musapandukire hurumende, hurumende iripo iko zvino iri kutonga ndeyavamunangagwa. Kana vanhu ivava vachinzi imhodi dzisina adzituma, mapurisa ngaaite basa sebasa, abate vanhu tizive kuti ngananangana, nekuti iko zvino tinoziva kuti kune vamwe varwi vekodzero vari kutaura kuti tiri kuteverwa nemota dzisina manhamba dzinenge dzichiurwa kuti mota iri kuvatevera vastandarde vari kuteverwawo. Kune mhaka yei mapurisa asiri kufefeta kana kuri kunzi havazive vanhu vari kuita izvi?
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vagewa mazvinga vange vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Upenyu hunonzi hwada kuzoshanduka kumhuri dzinodarika zviuru zvina zverudzi rwevashona Rugere Mukinya, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekutanga kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vemhuri idzi. Mhuri idzi dzanga dzave nemakore anodarika makumi mashanu dzichizivikanwa sevanhu vasina nyika yavanoti yavo. Rudzi rwevashona urwu rwakapinda muKenya mugore ra1962 ruchitungamirirwa navaJohan Masowe, avo vaifamba vachiparidza shoko nechechi yavo yepostori yeJohan Masowe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukure nemumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona igere muKenya, vaOliver Muregerera.
Gurupu rekutanga rakapuwa mabirth certificate misuno vanokwana kuita 600. Vamwe vakatonyoreswa iyo svondo rakapera, the rest vakatonyoreswa svondo rakapera.
Muri kutaura zvemabirth certificates zvichita kunga zviri kunangana nevana. Vari kupawo here nevanhu vakuru mabetha?
Vari kupa nevanhu vari vanhu vakuru nekuti yezvinezvi generation yese iripo yezvinezvi ruzhinji rwacho rwakabarirwa muno. Vazhinji vari vauyi vakauya vakapera kufa.
Matambudziko api amanga muchisangana nawo nekushayiwa magwaro ikoko?
Matambudziko atakanga tichisangana nawo ndeyekusungwa, nekuti zvakavamba utongi hwapresident Moi pakava nedambudziko dzvuku, nekuti pakabva pangotanga nekunzi maforina ese ngaadzokere kwawo. Munhu ainzi forina wacho munhu akabarirwa muno kuZimbabwe haakuzivi kuti asumuka aende kuZimbabwe, haazivi kuti anotangira papi. Baba wacho akafa, mai vakafa. Vazhinji vevanhu vatinawo kuno vanhu vane vabereki vakafa vasingatombozivikanwa kuti kumusha kwavo ndekupi. Kuti munhu usenze kuti uwane chitupa chinoita kuti uwane basa pese pese, kana kuti utore license yekuti uite business, kana kuregista zvako zvakaita malines emafoni ariko mazuva ano aya, zvakava zvinhu zvakaoma. Saka natakava neupenyu hwakaoma kwazvo.
Saka manga muchirarama sei musingakwanisi kushanda vamuregerera?
Takakwanisa kurarama izvozvo zvokungomanikidzira ujari jari, uchingoti kanodai ukabuda kuenda kunotengesa unongosungwa. Wasungwawo, mumwewo asara ari pamba anosarawo achingoedzawo kuseenza, chaawanawo achienda kunotengesa. Basa rakataa takanyanya kusimbirira, madzimai anga akasimbirira kubasa rekuruka machira, kusona machira ekuisa mafurauzi. Ava madzibaba vakasimbirira kubasa rekuveza carpentry. Ndo mararamiro ataa achingoita zvokumanikidzira izvozvo tichingosungwa.
Saka vana vangu vachikwanisa here kuenda kuchikoro vasina mabirth certificates?
Vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro. Kuamba kwekusungwa kwedu kwakaita madropouts akawanda. Vazhinji vakatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekudawo kuti mabirth certificates mbereki haana, iye haana. Hapana munhu ane tsamba rese rese rinoindiketa kuti ndewe nyika ipi.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingazoshandurwa nekutanga kuwaniswa magwaro kwamaita uku?
Chinhu chakutiratidzira kuti upenyu hungatomboita nani iye zvino pakutanga kupuwa magwaro ndekokuti hurumende iye zvino yatsigirana nesu chaizvo panyaya yekudzidza kwevana vedu. Kana dzimwe dzenguva pari kutobviswawo mabhasarizi anonzi mabhasarizi ekubatsiridza vana vedu kuti vadzidze. Saka zvaakutiratidzira kuti iye zvino izvi as a Shona community takuda kuona kahope kekuti zvikaramba zvichifamba kudaro zvingaende kuti zvinobatsiridza kune vaya vakanga vaita madropouts muzvikoro.
Avo vange vari mumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona igere muKenya, vaOliver Muregerera, vari parunhare kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Regai timbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuHerald mapurisa anoti arambidza kuratidzira kwanhasi kwange kwakarongwa neMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. MuNewsday mune nyaya yokupambwa nekurohwa kuri kuramba kuchitwa munyika. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vawedzera vanovachengeta pamwe chete nemachengeterwo avanoitwa zvichitevera kusagadzikana kuri mubato reZANU-PF. Daily News rekare rinoti vagari veBulawayo varamba kupanidzirwa kwemari yemitero iri kudiwa neBulawayo City Council, iyo inoda kupanidzira mitero ne 1000%. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Zwa mose mose muri Zimbabwe kuStudio 7 magadini. Ini maonero angu pane zvikuitika muZimbabwe. Ndikuona Chamisa asina basa nevanhu. Nekuti akaratidzira panofa vanhu vakawanda. Saka zvinoreva kuti ndopandiri kuti haana basa nevanhu. Dai anga ane basa nevanhu haazaita maitiro iwayo.
Pamusoro yevateereri veStudio 7, nasindo shifongwa yekuti nimbotaura kwakasedzisira nemakateerera pamusoro yese yakateerera nini ndoitwawo mensenze muunzeve ndichitaurawo pamusoro penhau yevanhu vanowana machanisi ekutaura kana pasedzisiri ngatitaurewo zvinhu zvedu zvese zvinine respect mukati kuitatisa vamunangaro asi munhu vati wava even more time yekuti tingatarisati wakundikana takundikana pachichara hatisati tanatozviona hongu zvinhu zvirikudhura zvinhu zvikudii but hatisakane nemuono isi ngatimboedze kushandisewo kana munamato chaiwo kuti zvinhu zvedu zvinombozame kugadzikana because zvakanakei kumacha tichiratidzira zvedu zvakanaka yezvisi izvozvo but chinhu chikuru ndechekuti ngatizivei anatsiro zvinhu zvinhu ndimwari ndoga munhu angagone kunavisa zvinhu ndoga munhu angagone tsinhu zvipamberi kumugwaro rakanaka atenda zvavo
kwazuwai kwazuwai vateereri nevashamarari ini ndinoitwa Timoti ndoda kungotaura goga pamusoro papurezidendi anotaura mashoko orunyararo munyika handizivi runyararo rwaanoreva ndirwupi rwacho ike zvinezvi tatenda akatorwa usiku akakuvadzwa akarobwa hazvitaurwi nezvazvo zvinhu izvizvi kunongomirirwa kutaurwa nezvekuti sei vanhu vachida kumacha zvega saka runyararo rwacho rwunobva kupi tinofanira kudzidza runyararo kubva kuhurumende nesu tobatita runyararo saka isu kana tisingadzidzi runyararo tinokonawo kusaita runyararo rwacho mozobhlema vana mozovakuvadza muvarova asi muri musingagoni kudzidzisa vana zvinhu zvakanaka
makadii makadiko kustudio 7 ini ndinoitwa Johnson Masire kureva ndiri mukadoma ndinotiwo ini kuvanhu veZANU-P F ngavatiregerere timboratidzirawo mamiriro aita nyika ivavo voga ndovari kuguta veZANU-P F vakuru vakuru isu tichifa nenzara hamuna kana chekudya munyika hamuna kana mabasa munyika asi unonzwa vanapowo mangwana vachiti zvinhu zviri stable zvinhu zvakamira zvakanaka imo munyika musina kana chirimo vana Victor Matema Dana vanhu havazere neropa mumaoko mavo vane utsinyi husingatomboiti ngavasiye vachamisa vamboratidzira tiite zvinhu kwazvo zvinhu zvinooneka pakurarama ndatenda hangu
makadiko vateereri studio 7 nemavashamarero vacho ndinoda kumbotaura pamusoro pemasoja masoja svinurai kunyanya imi muri under 40 ngezi chauinacho chechechi hauna hapana kana huku pamukuva pako hauna padurungoshandiswa ichingoshandiswa ichingonyeperwa nzi pei murikukwidzirwa badiri kutendi panopera mwedzi unema kuchemachema kuti hamusina mari ndekuenda kumba chaiko chako kwaunogara mwana wako tarira chikoro chaari kudzidza tarira hembe dzaari kupfeka kana iwe vhiri rengoro zvaro chairo chairo kumba hauna kana bhasikoro always ngoteerera zvinotaurwa nevanhu veZANU-P F wakazvarwa iriko ZANU-P F ukapedza chikoro iriko chakatokufosa kuti uite musoja inhau yekuti hakuna mabasa pamwe pacho vamwe wacho tinotokutarisirai kuti dai muine mabasa masvinu nemadzidziro amaita nongosorwa chishandiso its time for change chinjai unhu wenyu ndatenda zvichadikabuta
makadiko vashamarari vechirongwa chestudio 7 nevateereri vechirongwa chenhau dzemazviro kwazvo nhau dzemandorokwati nhau dzemandiriri ini ndinoda kuzivisavo nezvemashoko ekusidzirawo anotaugwa nana Matema Dandavo nevavo vanozviti makurukota ezviri kuitika mukati menyika kana kuti vehome affairs yavo vekuZimbabwe ini ndinonzi Charles Muchana ndiri kuLimpopo mashoko anava Matema Danda ekuda kuvhumbisira vanhu kuti vasaenda kunoratidzira ndeaya ekuti mangwana kana vanhu vakasaenda neuwandu hwavo kwonzi vanhu vakaramba kuteerera kurudziro yekuratidzira yeMDC saka vanhu musambotya nekuti donzvo riripo nderekuratidzira zviri pamutemo murunyararo kuti zvimabasa ose neutongi hwese huri kuitiwa hapana kana chiri kufadza vanhu vezimbabwe mhuri yose yezimbabwe haisi kufarira utongi hwakadai hwekuti munyika munosara musina kana chunhu kupera nemhepo here yekufema haa vamunangagwa vakoniwa mani
makadini vestudio 7 tiri kuteerera tinotenda nezvose zvamunotipa kurura zuva nezuva. Asi yezvi tatambura kuno kuZimbabwe, tatambura pamwe pasichitina parichamboita zviri nantamacha kozi upenyu hauchagarike ba. Tatambura ndiripo the boss ke Boju pamutare vazimta
apo pastudio 7 makadini ko inini kumbirobvunzawo ava vanhu vezano ivo vanotaura mashoko akaipa wani kune vanhu MDC but vanhu MDC vakangotaura kuti hurumende iripo iyo vana kuwara nenzara inofanira kuti ibude vakunzanzwa kuda kupindugura hurumende nechisimba ko ivo mashoko avo anotaura ava vanodii bhozi ivo ndovari kutotaura mashoko akashata kudarika mashoko ataura navanhu MDC saka ivo kuratidza kuti ndivo vacho vadzvinyiriri nemuzimbabwe hamuna chinombofa chanaka ZANU-PF isina kubuda ZANU-PF yes ngaibude saka inda vanhu vadongotora kuti Mugabe Mugabe ndakaura nyika naiye Munangagwa paiurayiwa nyika na Mugabe Munangagwa angatoripo toraranzi corruption mabata munhu wani mukadzi ino kumuvenga kwenyuvevanhu vezano.
Vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumira mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango pane vaimbo vemukuru wevasori muSudan ichiti pane umbowo hunoratidza kuti vaityora kodzero dzevanhu. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rati Vasala Abdallah Mohamed Salih Ghosh vakatocha vanhu mazuva avakange vari mukuru wevasori pasi pava Omar al-Bashir. Zvirango izvi zvinorambidza vaGhosha nemhuri yavo kuti vapinde muAmerica. Vanhu vanopfuura 14 vafa mukurwisana kwaitwa nevarwi vanoda kuzvitonga muMyanmar. Varwi ava vakarwisa chikoro chemauto chiri kumaodzanyemba kweMyanmar uko kunogara varwi vemarudzi asingade kutongwa nehurumende yenyika. Makaterera kustudio 7 anemi mchurongwa Tanono Kawande ndiri muWashington DC. Ndi full time Paul Matavi ve sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Republic Post inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwarongwa nebato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa asi bato iri rinoti kuratidzira kuri kuenderera mberi. Hurumende yeAmerica neyeBritain dziri kushora zvikuru nyaya yekupambwa nekuitwa kashira mberi kwenhengo dzeMDC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vi.